Hapana kana gwaro ratakaona izvi. Chatakangoona zvinyorwa zvenhema zvisina kana maturo zvekutiwo munhu anongogara pasi ohumana papepa. Kana apedza kuhumana papepa obva angoti kuti ndizive nechiremerera mbichana nekaudzamu nekuti handisi kutaurwa ndakazviwanani zvakabva nokupi. Regai ndingoti zvakabva nokumaintelligence sources. That's total nonsense. Hazvina kana maturo nokuti hapana chikonzero. One, vamunangagwa vasiwo vanzi vachatora chikudla chinzvimbo chapedza maelections. Hakuna maZimbabwenzi vachavhota vakatarisira kuti vari kuvhotera purezidendi. Hakuna urongwa hunochaiya hwakadaro. ZANUPF ichatsvaira MDC zvimwe zvinogara zvakadero zvisina kana mukara akamboona. Tinotaurirei natsvangira isu vezanupf ende vanotitinaurirano yacho mukaverenga icho chinyorwa chereuters vanoti nhaurirano yacho yakatanga 5 years ago or something. Come on, new constitution yatomboa in place vachitaurirana kuti kudiko. Tiri kutongozvipowo mbiri yenhema nokuti tiri kutaura nezvazvo panapa aivazoni
vamudzengi manzwa zvataurwa navamangwana. Asi pangave nechidokwa dokwa here vamudzengi chekuti vatsvangirai navamunangagwa vataure?
Vatsvangirai navamunangagwa vanhu vezvemapungu zvenyika. Kutaura hongu vanogona kukuita, asi kutaura kwavo hapana kwatati tanzwa. Chatangohwa ndichocho chekuti zvabuda mubepa zvinzi inyaya yabva kuReuters kati ivo vatsvangirai vabuda vachiti havana kungotaura navamunangagwa. Vakati vamunangagwa vakatoguma kuvavona nguva yeEnglish government kareko. Saka isusu kana pasinawo zvabuda zviri pachena hatinawo zvetingati tingaramba titi haiti chokwadi kana kuti dzinhema tongoti iripotiwo yabuda. Asi chendoda kungohwereketa ndechekuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kunge vachitaurirana uye vachitaurirana vasingadi kuti zvibude. Kana vasingadi kuti zvibude vanoramba zvekurambwa kwaita navamangwana zvekurambwawo kwati vatsvangirai. Asi handisi kuti vakataurirana, asi handidi kuti ndibudise kuya kunganzi kuita rule out kuti vanga vachitaurirana. Chokwadi chiribunde chekuti hatizivi.
Vamangwana vamudzengi vataura nyaya dzakawanda-wanda vakatiwo vanhu havanoita zvematongerwo enyika nekudaro hatingabva tati hedu hapana chiri kuitika. Zvinokwanisika munyaya dzezvematongerwo enyika?
Mumatongerwo enyika kuna tinoti maback channel anoshandiswa kana muchida kutesa kuti zvakamira sei zvakamira sei. Ngatiti for example tingangoti kuma2004 but especially 5 zvichienda mberi vatina masa navavo zvimwe vaimita so many times kudzimba dzavo zvanga zvakaautorizwa navakuru vavo. Ndo aiva maback channel, those negotiations some of them ndo akaproducer kariba staff and so on. So pakazoita GNU papa nenhaurirano yanga iri kutoitwa kudhara hakusi kuti zvandi kutaura kuti vamwezvimwe vaichaenda kumba kwavachina masa vana vavo vadhuzana right. Izvozvo zvinoitika papaine basis apa hapana kana basis. One, two, hakuna back channel iripo. Zvandinokuudzai kuti yatiri kuudzai yandikuudzai yavachina masa navawashmenuve taitoiziva kuti kune back channel iri kuitika. Vanhu vese vanga vari briefed within vaitoziva kuti there is a back channel going on.
Vamudzengi, ndodzoka kwamuri, asi nekunetsana kuri kuitika mubato reZANUPF handizvo here zvingade kuti vamunangagwa vaite zvakadai vachitarisa remangwana ravo kuti zvingafambe sei kana vamugabe vasisipo?
Izvozvo ndo zvangahwereketa kuti zvinogona kunge zvichiitika. Vamunangagwa vanogona kunge kana kuti vamwe vavo vanovatsigira maemizara ari kutaurwawo vanogona kunge vakusha guhwa rakadaro iri nyaya yekuda kuti vavhunduse vamwe vomubato rezanupf